Vamnangagwa vazivisa zviri pamutemo kuti sarudzo dzichaitwa mumatunhu mapfumbamwe uye dare renomination court richagara musi wa7 Mbudzi. Matunhu ari kuitwa mabai election anoti Bedbridge West, Binga North, Bulawayo South, Cowdery Park, Lobengula Magwegwe, Lupane East, Mabvukutafara, Mbopoma Musilikazi nengeta. Izvi zvinotevera kudzingwa kwenhengo dzeTripusi makumaviri neina muNational Assembly nemudare reSenate zvichiitevera tsamba yakanyorerwa matare maviraya nevari kuzviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo Chabangu. VaChabangu vakadzingawo makanzura akawanda acho ari kuguta reBulawayo uye vanga vari meya wemasvingo muzvayo Chantel Chiwara. Mutevedzeri wemutauro weTripusi vaGift Hostelo Sisiva vati vari kushamiswa nekutarwa kwezuva resarudzo pachine nyaya iri kumatare uko vari kupikisa masimba akazvipa vaChabangu.
Nekuti seTripusi hatina vanhu vatakaita record, therefore hakuna by-election tinofanira kuita. Chechipiri, zvinoratidza kuti hurumende yavamunangagwa ine a huge interest munyaya dzatachiona vhiki rapfuura dzemarecall. Nekuti after vaita zvinhu zvavo zvichiri mumatarezi mhosva, vamhanya kunoita proclaim vachiratidza kuti their objective and agenda ndeyekuti vaparadze bato reruzhinji reTripC. Mhosva yeTripC iri nyaya yekuti TripC yakahwina maelection akapfuura.
Asi nyanzvi mune zvemutemo uye vakafanobata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vaudza Studio 7 vari kuArusha kuTanzania kuti hapana pamutemo chinomisa vamunangagwa kuti vatare mazuva esarudzo sezvo vakaziviswa kuti nzvimbo idzi hakusisina vamiririri.
Hapana pamutemo chinokonesa vamunangagwa kuproclaima maelection dates kana padeclare wavacancy. Sekuziva kwatiri kuita, Speaker of the National Assembly vamudenda vakatoendesa mashoko kuzeki nekuna ivo president kuti mavhakanzi akadeclarewa. Hongu nyaya ichiri kudare, asi hazvireve kuti kana nyaya iri kudare zvimwe zvese zvombomira.
Chipangamazano chePeople's Party vaHerbert Chamuka vaudza Studio 7 kuti vaNelson Chamisa vaifanirwa kutanga vatsvagurudza nhoroondo yenhengo dzavo. Asi vatiwo vanoona sekuti bato reZANU-PF haridi bato rinovapikisa.
Pati yeZANU-PF haidi kuona vaChamisa vachikondesta as a presidential candidate kana kuti pati yeTripC ichifielda MP muParliament. Saka chiri kutodiwa ndechekuti pati yeTripC haisi kutombodiwa zvachose nepati yeZANU-PF. Nekuti ZANU-PF inoda pati inoita zvido zvayo, kwete pati inenge ichioposa. Saka kureva kuti muZimbabwe muchava neone party state yeZANU-PF ndo agenda yayo.
Dzimwewo nyanzvi dzinoti vamunangagwa vari kutara mazuva esarudzo panguva iyo nyaya yakataurwa nevaongorori vesarudzo veSADC neAfrican Union isati yakurukurwa nezvayo nehurumende nemapata anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.